A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 11th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are talking about the introduction of new bank notes in the form of a $2 coin, as well as a $2 and a $5 bills. The new currency was supposed to start circulating today, but was yet to be seen by the end of business day today.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on our Facebook platforms, so please visit us at VOA Ndebele and VOA Shona. And we're also live streaming on all our websites. That's www.voashona.com for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com for English.
The introduction of new banknotes was yet to materialize by end of business today, with the Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangushka telling Studio 7 that commercial banks collected the new currency this morning and will start distributing it on a larger scale to the public tomorrow. But he said banks that were able to collect their allocations early must have started circulating the new notes today. Mr. Mangushka says the new $2 and $5 bills and the $2 coin are aimed at addressing the never-ending cash shortages in Zimbabwe.
But critics say without addressing the political and economical fundamentals, the new currency will not end Zimbabwe's economic collapse. What are your views? What do you think? Did you see the money? Or are you looking forward to seeing the money? Let's talk. Please join us today, right now.
Where is the money? Yo umbuzo esu buza lamhlanje liyibonile na imali. Silethemba sihlangana singabaphilayo emakhaya. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje siphatha udaba lwemali entsha esilethwe nguhulumende. Lizakhumbula abanengi ukubana umemezele ukubana kuqala namhla uza kwethula i-$2 yephepha, i-$5 yephepha kanye le-$2 yelitshe ikhoyina. Ngokutsho kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ubaba uJohn Mangushka, uthe abamabhanga baqale ukuyithatha ekuseni limali. Wathi mhlawumbe abayithethe ekuseni kakhulu benelisile ukuyipha uZulu lamhlanje, kodwa abaningi esikhulume labo bathi hayi, emabhanga kayikatholakali imali. Ngokunjalo uMangushka uthe njalo nxa kuyikuthi namhla kabenelisanga ukuthi babe sebeyifakile emabhanga sebeyipha uZulu, ukhangelele ukuthi lokho kuqale kusasa. Mhlawumbe bakhona babelenhlanhla abatshayisane layo emabhanga. Sicela ukuzwa kini elisithinte lisitshela ukubana hayi, thina siyibonile imi kanje kanje kanje. Uhulumende uthe njalo ulethemba lokubana ukuletha imali entsha le kuzaqeda udubo lokusilela kwemali, ngoba yonke imali azayifaka emkambo wemali uthi yi-1 billion Zimbabwean dollars. Uthi uzakwenza lokhu kuqala lamhlanje kuze kuye kuthi 6 months down the line, singathi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Yikho lapha akhangelele khona ukubana abe esefake imali engange 6 billion emkambo wemali, kodwa abanye bathi kayeneli leyo mali, incane kakhulu. Udubo lokusilela kwemali lubanzi, ngabe uyengezile yafika mhlawumbe kubo 2 billion kusiya kubo 3 billion ngokusho kwenye incwethi kwezenotho sike sakhuluma layo umnumzana Reggie Shoko. yilo utaba esingalo lamhlanje mafu.
Aiwa kune avo vachango kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai kune vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pari zvino live feed yedu aiskuita asi ticharamba tichiedza kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi takwanisa kushare link kubva ku Studio 7 saka tinokuchingamidzai. Nasi tirikukurukura isu pamusoro pemari itsva yanga yakatarisirwa iyo kuti ipinde mumabhanga nasi. Asi tanzwa vamangunje vachitaura ne Studio 7 vachitaura ivo kuti mari ichange yasvika kuvanhu ndofunga mangwana. Asi kumabhanga yanzi iyo yaendeswa nasi. Saka tichange tiri kukupai kuti imi muri kutarisira chii. Pane zvingabuda here mukuuya kwemari iyi. Tiri kunzwa kuti pane $2 yemacoin because ya $2 yebepa ne $5 yebepa. Saka tuda kunzwa kuti kwamuri zvinorevei zvingabatsira here upfumi hwenyika waenda kumawere. Uyezve kune avo vari mumabhanga makwanisa here kuiona mari. Kana pane vari mumabhanga vakwanisa kuiona pindai muchirongwa tionesane. Kune avo vese vari pa live feed yedu pari zvino tichaenderera mberi tichikupakurira izvi riri kubva kumuzinda mukuru kubhanga guru renyika reReserve Bank. I think Tsunga at this point let's listen to what Dr. Mangunjika had to say today when he spoke to Studio 7.
Mabhengi nhasi vari kukoraita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles dzavo, that's cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks, from my cash deposits, they need to be from my branches, and they work here throughout the country. So I announced it, as more of a day, you could get my banks order for the Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come my brand network out. And I just want
Saka inga tarisi wakunga veru shinji wako yuana rini kuma banga kwao?
I'm going to fly to my banks, I'm going to say, I'm going to fly kuti vanzimwa vasina vasina kuenda naye nhasi minzi yaenda ndikuma kichipo kwao mangwana mwana mbavyona mangwana mara inonga yawanda mabanks but otherwise those ones who came makuseni afa kuwana hivyo zvinezvo.
Ii mari yakawanda zvakadii yatarisirwa kupinda mumaketi nhasi?
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyikafamba zvakanaka. Saka takati izvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. So I'm going to divide the 1 billion divided by 6 months. So we're not allowed to pay rent one day. If you just pay by yourself, we're not allowed to get the money account and say, but gradual basis, as you said. But I end this one day, So I'm going to demand the money one to measure. We don't demand my salaries. Like, for example, my salary days are more demand than non-salary days.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri $2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi vatanga ma $2 ma coin ne ma $2 yepepa. Kune mari nhatu kachamwasi. Kune $2 yecoin ne $2 yepepa yaka yegreen ne $5 yepingish. Saka yatanga nhasi mabanks aikoreta ma $2 coin awo ne ma $2 au nema $5 ema bonus.
Muno tarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tichiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Sure, papa nyota yemari. Nyota iyoyo inoperawo over period of time. Zvonga tichingoita gradual finishing ichichana nenyota iyoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofaunda circulation. Mari iri muReserve Bank inofaunda kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengawo mari yavo kuti mari isangobudisangoite one way from the Reserve Bank mabanks and go out. Reserve Bank banks and go out. Nofauti akabva kumaReserve Bank to exchange nema electronic money mabanks or withdraw from the accounts, mabanks mari yavo tora, maclients avo tenga zvinhu mashop, mashop obhenga. Ndobasa remari to the world. Saka tinokurudzira kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zvite revolving iite continuous process yemari muZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna governor weReserve Bank vaJohn Mangunjira vanga vari kutaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Atsuda kunzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona mari ichizobatsira sei kune vari mumabhanga maiwana here mari uyezve pindai muchirongwa tionesane Ntunga.
Yebo kunjalo mavili mzwile usiba lukulu wepanga elikhulu ele reserve ubaba uJohn Mangutsha. Khuluma le ntatheli izindaba yethu lapho uJonga Kandemiri echasisa ukubana sebe imali abayifakayo emkambo wemali yi $1 billion. Njalo uthi bakhangelela ukubana ukuza kwalimali kuqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Asazi ukuthi livumelana laye yini. Ubaba Mangutsha kasifuna ukuzwa kini ngoba ezinye ingcwethi zithi ayikaziboni udubo lokusilela kwemali kumbe olokubhidlika komnotho weZimbabwe luphela ngoba zinengi izinto ezimqoka ezibalulekileyo ezimele zilungiswe nguhulumende ezigoqela ezombusazwe leze economy nje ukubana ilizwe libe lekhono lokulungisa izinto libe lalokho okuthiwa ngama exports likwanisa ukuthengisa impahla zalo kwamanye amazwe ukuze lithole imali yaphandle esingathi foreign currency. Ngaphandle kwalokho abanye bathi hayi busakhona obunzima beZimbabwe kwezenotho kabukayindawo.
Aiwa, rigaitimbo uchingamiza varipano pa live feed yedu tina atanga kunyora ndisimba rashe mbofana hanzi. Uyo moto wemapepa, hakuna kwa unoshika kana pasina kugadziriswa nyaya ye political issues. Simbarashe mbofana arukutindifo nerendu vaisa namba zake Nathan Tawanyasha nema. Anzi tiripo mfunge, tiriku kunzwa hii, tiriku nze kwenyika, ai watuno kuchingamiza hii. Top fene muzi, vuzi muzi ndlovu, aripano, yetao mshala, arukuti, hi guys, I'm watching you from Randburg. Tatenda we Africans, this is a great idea from Zimbabwean government. Thank you. And the ED government for good governance. Ndita tenda we Africa warukutoro. Paul Maposa, hi people, I'm watching you from Dangamvura in Mutare. Tabitha Manyona, and please call me never at my number zake. Simeon Banda, and I'm at Zango Murisei. Kwasisimavi, how are you? Aiwa, inina I'm okay, how are you? Kuna over the pachirungwa chedu parishino, tributari saisu nyaya ye mari. Icha iri kutarisirwa kuti yanga iri kufanira kusvika nhasi mumaoko evanhu tichinzwa kuti kuma ATM uko vanhu vanga vachifanira kuenda ikoko vachinotora mari idzi asi pari zvino tiri kunzwa kuti takatarisira kuti mangwana zvichange zvichiitika sekutaura kwaita governor guru wereserve bank vaJohn Mangutsha nhasi Ntunga.
Yebo mavi sikhangelela sekhasini lesindebele lapha sibona kulobani laphana kulo sikhumbuzo mlala. Uyabuza uthi mari iponi hatizi mlalazi tikabuzwa imwe unkosi Phile Mazongo uthi wena dumela Ntungamili Nkomo malume likai morena chuma prince uthi wena nothing will change as long as Mnangagwa and his crew are still in power. Sithathe umhlonitsho wethu wakuqala namhlanje ubaba uRejoice Ngwenya. Our first guest is Rejoice Ngwenya, an economic analyst. Good evening, Mr. Ngwenya, and welcome.
Thank you very much, Team Washington.
Let's talk new money, the $5 and $2 bills that were set to hit circulation today, but you know the government says most likely tomorrow the new notes will be in full circulation. What does this mean for Zimbabwe's economy?
Well, let's put it this way: this is the old wine in new skins. Zimbabwe's economy is basically not dependent on local currency because it is driven by foreign currency. So the introduction of money is a non-event other than merely complicating the inflationary environment. Look, I mean, I've been to three countries in the past few weeks, and the first thing they tell you is go and change your US dollar so that you use local money. So it's fantastic, guys, to have your own local money. But the fundamentals of you know, financial, of economic stability, you know, high production, confidence in the currency itself, a non-politicized reserve bank, all these factors are critical in terms of ensuring that your local money has reserve value. And I don't see those factors prevailing in Zimbabwe. So I'm afraid that it might just be excitement about seeing a new paper currency, and before you know it, we are on hyperinflationary territory. That is my fear.
Mhm. Uhulumende uthi udubo lokhangelela ukuthi imali le iqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Okwamanje phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo uthi uzafaka imali engange $1 billion emkambo wemali. Awuboni yini lokho kuphathisa ekuqedeni lolu dubo mhlambe lokuvuselela umnotho ube nganene?
Iqiniso ukuthi kukahle kabi ukuthi ilizwe linye ngalinye libe imali nemali yazo, imali eqondane lelizwe lakhona. Kodwa okuhluphayo ukuthi yazi ungazohamba emazweni, ngisanda nje ukubuya vele ibe ngibambabamba amazwe athize e-Africa le Middle East, bahle bakutshele vele ukuthi imali esebenzayo imali yalapha elizweni. Ungazinandelele umnotho wabo umi kahle, i-industry yakhona, amasektori asebenza kuhle, futhi ubona ukuthi ibhenki yakhona, amabhenki akhona kuya-azitshengisela ukuthi amiwodwa kasomabhenki la anasetshenziswa ngabantu ababusayo or nguhulumende obusayo. So kufanele abantu babe lethemba ngemali yabo, ekuthi khona ingxenye ngama-confidence kuba ama-fundamentals. Lokho konke sikutshoyo mfowethu akukho ezimbawu, akuwaguqula lutho, kusho ukuthi imali le hayi kuphongudekorator nje kuyafana lomuntu ofaka amaphepha endlini lapho okuthathelwa khona. Nxa umthatho siphelile amaphepha akhona uyabona vele sichawo sithathwa ngumoya. Angiboni ukuthi kuzaguqula umnotho ngoba imali evele isebenza ekuhambiseni umnotho weZimbabwe ngama-US dollars, imali yangaphandle esingelayo vela.
Qhubeka ubambile baba uNgwenya ke sithatha abalaleli mafi.
Hello caller.
Hello, Maserasi.
Ayi wata skwera sikutaura nani uyezve muri kupi?
Aiwa muri kutaura naMasera kureva kwaGuti.
Taurai tinzwe sisi Masera kureva.
Vedu weka mari zvokwadi chero vakazadza makoini ka madhegi anotodambuka tichienda nawo madhegi kunotora makoini aya. Hatiri kuda isusu ka ngavatipewo a stable currency noshanda kana zvaitonzera ngatidzokere kumaUS dollars. Kozi varu kuti hazvizi kugadzira $2 coin zvinhu zvirongoramba zvichikwira hazviregi kubwira nokuti hazvizi kugadzirisa makarensi nhasi mabhengi anga aine mazecue akareba pano nekure uku vanhu vachiti hazvizi kutai makarensi yako mari kwai mari dzavako mari dzavako ngavaite zvinhu zvavanokwanisa kuzadzikisa nokuti ikonomi yatiri kurarama nayo vakomanaka haitombobetseri kana wandii hazvibetseri
saka sisi Mafira kureva dai imi maipiwa mukana wekumbotigadzirisai zvinhu panyaya yemari maiita sei zvii zvamaida kunyatsoona zvichisanduka
right chekutanga ka taitanga kunyatsokondorora maprizes ezvinhu zvedu zvatinazvo then kuvhura maindastry atinawo tatiya kuti iko zvimwe zviflower taakuita yokuhodha from outside asi tinavo varimi vanori magorosi muno muzimbabwe indigenization dzacho dzavari kureva dzavaireva dzavaiti ndo dzatiri kuita hatidzioni zvizhinji zvatiri kushandisa muno muzimbabwe weare exporting from other countries handiti taitanga kunyatsomekashuwa kuti malocal markets edu isusu are we buying things from the local markets kuti tisupply kumaindastries kumabig shops wacho kwatinenge chinotenga zvinhu manje kana zvichidaiwo so zvokwadi this is a failure kana taitichiti mwana akonewaka uitaimbazera out of state.
Tombotaura nyaya yamataura yekumabhanga ndekupi uku kwamaa muri kuona vanhu vakamirira mari uye zvezvazofamba sei pane zvamaona nasi?
Ndabva kumasingo chaiko kubva kunana Standard chati hadinanani kunanani madhengi mutauni uyu vanhu vakamirira vakati handizoni purezidendi vakataura kuti kai madhengi anenge akazara mari kutanga musemandi vanhu vanga vachitopopota kuti hazoti vachapwanya madhoye pamabhengi vachiti tipei mari muri kutinyima mari vachitofunga kuti vanhu vekumabhengi ndo vari kutora mari vachiita kublack market notinovemuti hakuna mari dzacho dzanenge dzaisiwa is just kungotaura zvinhu zvisingazadzikisii.
Aiwa, mashoko makuku tu sisi mafira kureva mbuwe nezuwa rakanaka.
Aiwa, tinotenda isu, ase, takundikana.
Aiwa, tinotenda imuwe nezuwa rakanaka. Mtunga, we're hearing there from a lady. She says she's in Mashingo and her name is Mafira Kureva. Mm-hmm. Remember, we used to have a listener called Mafira Kureva Chimbwa. Mm-hmm. A long time ago.
That's a popular name.
Yes, so she says that she's very upset because she said she was in Mashingo and there were people lined up at banks expecting to see the new money because according to them they'd had, you know, it was announced, I think, during the weekend that money would be available, but nothing came out.
Mhm. Limzwile lapho umlaleli ubekhuluma ukuthi ubesemaswingo, abantu bebegcwele emabhanga bekulendwendwe mpela. Bekhangelela ukuthi bathole izimali zabo emabhanga kodwa ngokusho kwakhe ibingakafiki leyo mali entsha. Ekhasini leVOA Indebele njalo siyalibonga uxhaso lwenu, sibukele siyalibona ababukeleyo. King Turi uthwena ngilibhekile ngise Deep Sluta South Africa. Asethembeni this time around izosebenzela lento eyenziwayo, but isikhathi sonke mbona ngani yayihlala isenziwa ihluleka ukusebenza. So namanje singehlula njalo, but isibafisela konke okuhle. Clemens Mzola Dube uthwena litshona njani basakazi. Silo mlaleli ecingweni uNjabulo, kunjani mnumzane?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Usikhuma ungaphi kwendawo?
NgiseGweru.
Ye, kunjani eGweru? Kulomsindo mani osibulala indlebe lapho khona, ngazi ukuthi kuyini lokho.
Kulomsindo, alright, bana sibona ukuthi ngingawuqeda yini lomsindo. Ngiyabona sekungcono.
Yebo sungcono. Qhubeka usitshela ukuthi isimo sinjani eGweru lapho.
Ye, hayi, eGweru sona isimo sikahle mpela. Lezulu lengani liyathonta-thonta, kodwa umumo esiwubhekileyo ngowe-economy yethu. Ngase sizwa kuthiwa kule mali, singathi yimali entsha, ngoba imali ebesilayo, amabhondi la, ebevele engekho. Ebevele ngekho, abantu batshona besemalayinini nanamhlanje belinde leyo mali. So nanko ke kuthiwa bekubuya imali entsha. Nxa sikukhangela kuyasihlupha ngoba sivela khatshana. Into bezithengiswa ukuthi zizaletha ubungcono, kasikabuboni lobo bungcono, kasikabubani. Kathesi nxa sikhangela wonke umuntu obamba imali eZimbabwe ngenxa yokuthi sifunde ukuthi izinto zethu kazihlali. 2009 siqale almost kutsha ukuseva for i-pension. So kusitshayile futhi i-pension yethu has been reduced by 20 whatsoever. Nxa ucabanga you think in US dollar term, yona le mali abayiprintayo izafuwela i-need yokuthi kudingwe i-US dollar. Izafuwela i-inflation. Ngoba kakula muntu ozafuna ukuthi ahlale ayibambile. Ibambe uyikhonvethe masinya ibe yi-material assets. Ibambe uyikhonvethe masinya ibe ngama-rands, ibe ngama-US. Khona kutshana ukuthi kakula confidence ku-market. Kawukwazi ukuthi kusasa kuvuka kuyini uthwele amabhondi wona lawo. Abantu abalashuwa silathemba. Lakathesi nxa kuthiwa kule mali entsha, abantu ngokungazwisi sebesesaba ukuthi engcele yakade siyibambile iza kuthi ithi. So i-confidence is zero. Plus akade kutshiwo ngubaba uNgwenya ngiyabona ukuthi ama-economic fundamentals they are not in place. Ukuletha imali kungalungiswa ngokuhluphayo akwelaphi lutho umkhonomi welizwe. Politically, i-political will is not there. Ikhulume nge Zimbabwe is open for business mantra. Isikhathele ingachivanga lutho. Ayachivanga lutho. Seyikhathele sekunzima lokuthi bayiphinde ngenxa yokuthi kabalungisisanga ama-economic fundamentals. Ngiyabonga baba.
Mhm. Hayi siyabonga Njabulo khona ngapho eGweru.
Yeah.
Andi mkoma Njabulo vati bata vari kuhwerwa nzai e vanhu vanga vakazara kumabhanga asi chabuda hapana.
Saka sister Mafira kureva zvechokwadi vari kutaurawo zvachiri kuitika kui kumasvingo kuti vanhu vanga vakazara ikoko vakatarisira zvakare mari. Asi regei timboenda kuna vangwenya takamirira kunzwa kuna vagaule kana vachuma vezano PF timbonzwawo. Asi ndiri kunzwa kuti pane mutereri Mtunga. Mombotona mutereri ndozoenda kuna vangwenya.
Mlaleli mutereri wakadi yako?
Ndiri pangu makadi yako.
Aiwa tinofara. Tiri kutaura nani apa?
Muri kutaura na David Dimba.
Mukoma David, tipeiwo pfungwa dzenyu nemari nyuwani.
Ya, chokwadi ndechekuti mari nyuwani ingagonawo kunzi iripo, but chokwadi ndechekuti mari nyuwani haina zvainogona kusolva pane nguva ino nekuti chinhu chekunyanya nyanya kuti maZimbabweni acheme nacho inhau yeinflation yatiri kutarisana nayo. Pachero mari ikangouya izvozvi so hakusisina munhu achagona kuvimba nemari yemuZimbabwe. Zvachakonzeresa kuti munhu ingobatwe zvekare nekuseri kweruoko zvizongoita sezvekuti ingoitwa bhondi. Haina solution inogona kuita. Pane zvinhu ngavatange vaita zvinhu zvekuti tiwa nekuimba kwakakwana pamusoro pemari yedu yacho ichazouya isati yauya. Saka tikona kuti pane kona ipi neipi yeZimbabwe vanhu chinhu chipi nechipi chavari kungoda kushandisa mari yekunzi yakaita seus dollar kana randi.
Imi mukoma muri kupi?
Ini ndiri muHarare.
Mama makamira sei kumabhanga? Nekuti tambonzwa kubva kumasvingo vari kuti ikoko kwanga kuine mitsetse yakareba tikataura zvakare nevamwe kola vari kugweru vatiwo kana ikoko kugweru vanhu vanga vakamirira panze pemabhanga. Kwa kwakamira sei muHarare nhasi?
MuHarare nhasi zvanga zvakangofanana zvekare, vanhu vanga vakangotarisirawo hara yakangoreba, hapana chati chachinja ikozvo.
Imi dai maiwana mukana wokumboti zvinhu zvacho zvigadziriswe zvii zviri pamwoyo penyu zvamaiti dai hurumende yateerera izvi zvinhu zvaisanduka?
Ya, inini chinhu hani chakanyanyanyanya kugara pamwoyo pangu ndechekuti pane nguva ino hurumende tofanira kumbomira kuti timanikidzire kushandisa bhondi iro rekuramba richingondoza value zuva nezuva. Tabva ipapo tombozvibvisa zvese kana tamboti vanhu vamboshandise mari yekunze. Tabva ipapo tochitanga toisa mapolicies ekuti zvoni vanhu vavimbe nemari iri kumboshanda tisati taintrodusa dzimwe mari. Nenekuti kuramba tichimanikidzira bhondi sezvatiri kuita ndezvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichikonzeresa kuti munhu asenze but achisenzera pasina chingoramba chingobenda valio.
Imi muri kubata mabasa api?
Ini ndinoita zvekutengesa.
Zviri kuendeke?
Hapana kumboendeka bosi. Uchingobata mari yacho unotorwa nehana. Kuti ndatengesa zvandatengesa kudaro mari yacho ichazowana chainoshanda here? Kuti kazhinji kacho unotozoona kuti kwakudonotsvaga ti zvimwe zvinhu zvekuti utengese. Ukangotengesa nemari yemuno paunozodzokera unogona kusatona sokwana kuti uzotenge futi zvimwe zvinhu zvanenge uchishuvira kuti kana ndikawodza zvinhu zvakadai so zvinozotengeseka. Sapese paunenge uri semi semunhu anotengesa ana inenge chitorowa kuti ndabata mari iyi ichandishandira here kana kuti ichagona kuti kana kutadza kuti nditenge zvimwe zvinhu zvekuti ndizotengesa.
Aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo mukoma David, muve nezuva rakanaka. Antunga, the David that you just spoke to also is reiterating the situation that we've just heard is in Mashingo and in Gweru, that yes, there were queues outside banks today as people anticipated the new currency, but obviously it didn't come to pass.
Baba Ngwenya, we have abantu bayasola mpela. Gabalalo itemba lokuthi imali le izalungisisa zonke indubo ababhekane lazo. Uhulumende engakulungisisa njani lokho esingathi i lack of confidence kumali yeZimbabwe?
Ya, phela ngenxa usukwalahlekelwa yiconfidence, itemba kuyahlupha ukuthi ukulungisise ngoba kuyathatha isikhathi, ngoba into zemali zabhilizeka kudala ngama-2000 abantu vele bavele balokwethuka. So kuzathatha isikhathi esithize kodwa okwakufanele ukuqakathekiswe ukuthi umnotho lokusebenza kwama-factory lama-industry kwakufanele kulungisiswe. Ye bayakhuluma bona abaziyo abantu ababusayo bathi Zimbabwe is open for business, kodwa kalokhu bekhuluma ama-megadeals ayenzakalayo abantu abaningi tosikaba kabakho emsebenzini, abanye bayacotshwa emsebenzini. Kusho ukuthi vele i-engine elungisisa umnotho, izimpahla, ukudla, konke okulungiswa ngaphakathi kwelizwe, nxa kungakabi kahle kutho ukuthi imali iyabikhutshwa le imali entsha iyabe sithathwa sisetshenziswa ukudinga imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abalungisa izimpahla abavele bekhona abalutshwane bazize imali yangaphandle kwelizwe. So yikho kwenza kube le hyperinflation. So nxa vele imali yangaphandle kungelandlela yokuthi ama-exports angenise imali, leyo eningi yakhona iyagcina sisetshenziswa ukuxothanisa leyo eqinileyo. So yikho besibengesikhiwa besithi bad money drives good money out. So into yakhona vele njengoba sitsho ukuthi uhulumende wakhona abantu kabalathemba lokuthi uhulumende esilaye uyakwanisa ukuthi abambe kuhle into zomnotho. So vele into zakhona eziningi azikalungiseki kuhle, kodwa ngaye uhulumende uyayekela ama-industry le-economy izilungisise yodwa, bafloate exchange rate bengabe beyibo abathi i-dollar i-1 to 15 kuyayokuphambanisa futhi umumo wemali.
Siyabonga baba Ngwenya, qhubeka ubambile. As we welcome our second guest, that's Belief Gaule of ZANU PF. Mr. Gaule, good evening and welcome.
Thank you very much, my brother Tongameli. Thank you for having me.
Thank you so much. And let's dive in. Many people don't believe that this new currency or new notes, whatever you may call it, will end their misery. What's your take on that?
No, I disagree with them. The reason being that I think this is the liquidity crunch when it comes to. Hello?
Yes, we are listening.
Yes. Sorry for the interruption. I'm making a payment here. Let me just finish what I'm doing first, and then I'll come back to you. Thank you. Sorry.
Okay, I'm sure you are using the new currency then.
Yes, I'm using the new currency. I'm in the supermarket right now. I'll come back to you.
Okay, finish your transaction, then we will continue. As with our program tonight, we are focusing on the introduction of new bank notes amounting to $1 billion, of course, in phases in the next 6 months, starting today. Many people are skeptical as to whether this move will address the economic challenges they are facing. Ibimele iphume lamhlanje imali abantu bayithole, kodwa usibalo ukhulu webhange elikhulu uthi hayi, mhlawumbe kusasa kulapho abantu abazayithola khona ngobuningi isifikile emabhanga. Sikhangele ku-VOA Ndebele ekhasini lethu, bayakhuluma abalaleli lapha, Slobani laphana. Glock Clemens Mzola Duve uthi wena sicela lisibonise imfanekiso yemali entsha. Ukhangele kuscreen sethu, Duve, mbona iyaphuma lapha lalapha. Sikhipha nje imfanekiso eke yakhitshwa nguhulumende, kodwa yona imali ayikafinyelele ebantwini lathi kasikayiboni. Uvusi Mpofu uthi wena bayadlala labo nkomo. Litshona njani basakazi bangikhumbuza ugono ngemsebenzi yabo. Kuzoba lo Nkosi Phile Mazongo uyaphinda njalo laphana. uti yena mina ngokubona kwami le mali ezonyusa amafutha ezimota njabula ngokusazisa ngendaba zasekhaya. Malume uNkomo, God bless you. Lawa inkosi kubusise Mazongo. 3D Dube uthi wena, is it a genuine currency or kusadlalwa amatope? Is it recognizable in the world market? Lo hulumende akathembakali, kuzanywa nje indlela zokuqoqa idola elisebantwini ukuze bezontshontsha kahle. Nesisa Dube utwena, eqinisweni besicela besebenzele imali eqiniso, kanti kuzaze kube nini sisebenzisa amaphepha? Kuzoba Lovu Sumuzi Ndlovu, indlovu enkulu lapha ithini yona ithi yena nje ugawule doesn't bring any hope. Mlalazi utwena makumbu enyoka. Ngati tore mtereri mako.
Hello caller. Ai wadri geti ende kuna vangwenya, vangwenya makabiko.
Inofara isu.
Ai wadri, inofara. So atuku wana shirikuitike, jino rewe isema onero enyu. Atuku nzukwaba shinjita, nzukwaba rumarare, vati vanga waka miri rapa mabanga, variku muma shwingo, vanga waka miri rapa mabanga, ni variku gweru, vanga waka miri rapa mabanga. Asi, tisat musat mapindra riga, indi tore kola, nare zake tisat zakata. Alo kola? Hey, taurai tins, we took out an annuia shemrukupi.
Now, I'm a bend in the wind.
Yeah, I'm come at our side, bitch, and a quakadiku and go.
Surina, I go.
Hey, Konya Panya, Marinas, Shafamba, see.
I'm
not going to be able to
do it. I'm not going to
Kuwange vamwe vakwanisa kuiona. Saka imi munoona sei, munoona zvichizobatsira here? Sei muri kudaro?
Vale mara gene jambwane kaupiya gare iri kuyanga chidiona kudaro.
Aiwa ima tumbo tibatiso zuri kuitika kuhange ikoko tinokutenda isha izo. Bye bye. We have a caller here, Madondo from Wange. He's saying that yes, there were people in queues in Wange and they did, some of them managed to get the money, but he says there's no hope that this will improve the current situation because the money, the value continues to go down. Saka ndodzoka kwamuri vangwenya ne mufunzo wangu wandambofunza uya uya taurayitinzwi.
Monati chokwadi chatotaurwa nemukoma vachangoisa foni pandezve kuti kana mitengo yagara ya iri pamusoro iwo ukano ukaenda kubanki ukanotora $500 dzacho nyowani dzacho idzodzo ye transport ye gadgeti haitombokwani pamwedzi. Paunozotanga kuda kufunga nezvekutenga chingwa, mukaka, manyuzipepa, varidzire zvinhu zvacho ivavava vanenge vari padambudziko rokuti kuti vareplace zvinhu zvavo vanoda kuti mari yakatoti wandei kuti vawane mari yokunotenga mari yekunze kwenyika yokuhodha zvinhu pamusika wepublic market. Saka zvinhu zvakukwikwidzana, saka hapafanirwi paite munyika mari inokwikwidzana nemari yemunyika. Ndosani uchiti ukangosvika kana kuZambia kana kuIsrael kana kuJordan kwanandiri unotonzi iwewe uchitongoburuka mundege peridi chenji iyo inanochinja mari yako nokushandisa mari, because mari yavo haikwikwidzani nemari yekunze, because mari yekunze ndeyekunze. Saka dambudziko ratina riri kuti pachachota stampede vanhu vachienda kubhenki vachinoda kunotora kuondomora mari dzavo kuti vatizva vanoita zvidini zvikwane. Zvozoti mitengo dzayokwirawo, tati takudzoka kunyaya dzedza dza 2007 nekuti mitengo inenge yakukwira mazuva ese, kuti vanhu vanoti supply nezvinhu vange vachiwana mari dzavanokwanisa kuti vanotenga mari pamusika mutema mari yekunze, nekuti mari yekunze haiwani kumabhenki edu. Saka pari dambudziko racho iroro.
Tunga, I hear Mr. Gaule is back. Maybe you might want to take it.
Yeah, ukhona ubaba uGaule sependukile. Baba Gaule siyakwamukela njalo kuhlelo.
according to America, then that came out of Panama. The supermarket I was using the same phone, but sorry about that.
Okay, no problem. We're happy to have you back. Let's dive in. Many people are skeptical about this new currency. They don't believe it will change. There are circumstances in the economic outlook of our country. What say you?
If I have
your phone, Mr.
Your phone is shaking, Mr. Gawule.
We welcome by the government to introduce this new currency that we have. And it is really something that is going to help us a lot in terms of the situation that we were finding ourselves in, especially the shortage of this, the shortage of
Mr. Gawule's line, Tunga. I think we need to call him back.
Let's try and call you back, Mr. Gawule. We can barely hear you. Producer to Zamfonela njalo sizama kumfaka emsakazweni kodwa kwaba sanda sixhuma singumsakazo we Studio 7 lamhlanje sixoxa ngodaba lokwethulwa kwemali entsha eqale ukuthathwa ngabamabhanga ebhange elikhulu le Reserve Bank lamhlanje. Usibalukhulu we-reserve uBaba Mangutika uthi uqala kusasa abantu bazayithola ngobunengi limali. And I hear Mr. Ngwenya wants to respond to Mr. Gawule. Before you respond, Mr. Ngwenya, we have Mr. Gawule back. Let's give him a chance to continue his contribution. Mr. Gawule, please continue.
Thank you very much for having me, my brother Ntungameni. Let me start by saying we, all along we're facing this problem of the shortage of our own money, our own currency, especially the bond that we have. Now that the introduction of this of our current government is a welcome move indeed. And really, this is going to help us in so many ways, as far as the shortage of oil is concerned. And then, really, there are other things that we really got other guests.
Mr. Gawule's phone today, Ntunga, I think it's disappeared, like the board in the bank.
Contribute.
Unfortunately, let's give Mr. Ngwenya.
Okay, Mr. Ngwenya, please go ahead. You wanted to respond.
No, I just wanted to say that the inability of Mr. Gawule to communicate shows that you know really the country is not really organized in terms of its telecommunications. Now, it's the problem you know with the ZANU-PF mantra is that of saying we didn't have enough money, now we have plenty of money. So it's really not about the amount of money that the banks are going to be dispensing. It's the value of the money. Because even if you dispense two bucketfuls of money, if that money has no value, has no reserve value, you can't save. Because you don't know if you are going to save money and its value is eroded the following day, you have not done anything for yourself. So why is it? I'm a very patriotic person. I really love to have my own foreign currency, my own currency. But my problem is that we don't generate enough foreign currency to support a local production. So when there is no local production, it means we are a consumer nation. So all the local currency that comes in falls into the hands of producers and importers who wants to make sure that they retain the reserve value by importing goods or keeping it in US dollar form. So that is what makes it inflationary and drives prices up and makes that currency less available again on the second time. So while I appreciate the patriotism of Gawule, the problem is that the money that is being dispensed has no value.
Omunye ocubungula ezenotho njengawe baba Ngwenya esike sakhuluma laye uthe i-1 billion le ubona incane kakhulu ngaba fake imali engange 2.5 kusiya ku 3 billion mhlawumbe ibingaphathisa kakhulu ekuqedeni udaba lokusilela kwemali ubona isanela yini 1 billion le
lokho kuyingozi kakhulu yabona ukuthi you know yabona ukuthi umnumzana Mthuli Ncube manje siyazi ukuthi vele ngi-economist umnumzana Ncube uyazi ukuthi ungazifaka imali eningi emfikeni imali exotha izimpahla ezinye impahla ezilutshwane ezinye ezivela ngaphandle kwelizwe i-hyperinflation yakhona ishibe khona nge-1 week so yena inkinga yakhe ukuthi ahlale phansi abone ukuthi imali engingayifaka eningi kodwa engasoze ichitheke isenza yenze ukuthi kube le hyperinflation yimalini uzakhangela ukuthi impahla eziwenziwayo part elizweni lethu zinganani impahla ezithengiswayo ezivela ngaphandle kwelizwe so thina sile-deficit sempahla eziningi ezivela ngaphandle kwelizwe imali ingazibe ningi kakhulu eyalapha abantu abathenga imali ngaphandle emsikeni baba baningi so kuqakatheke ukuthi nxa ezafaka imali yona le ayitshileyo yomuza iyahambelana leyimpahla ezilungisa lapha elizweni so vele angivumelane lomuntu othi othi imali kayifaka uyine ungahle uphambaniseke mthotho
mavyanziti nabagawule futhi qhubeka ubambile baba Ngwenya
Narigate imbozo wakuthi nari dzavo dzakho ndzikere makadii vagaule
ripo makadii henyu madam
aiwa tanga tiri kuchema chema nyaya yenari dzenyu asi tipewo maonero enyu nepamusoro penyaya yemari taona vamwe vafona vari kumasvingo vari kugweru nemuharare vanga vari kuti mari havana kukwanisa kuiwana nhasi zviri kufamba sei
chokutanga ndoda kutanga nokuti kutenda hurumende yedu nemazano okuunza mari yedu taane mari hakuna nyika inoshanda isina mari yayo chokutanga chechipiri ndechokuti tange tisina mari yacho vanhu vachitambura vechienda kumabhanga vechitsvaga mari dzavo vechichera mazuva ose mazuva vechimukira kumabhanga vechingaiti mabasa vakamirira kuwana mari yacho isingawaniki iye zvino zvichabetsera kuti mari yacho iwanikwe vanhu vaite mamabasa chero kana mbasa dzichidhura mutengo wacho uri kubva musoro toda kuti kune mazano okuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvacho zvinonetsa izvi kuti vanhu vagone kuwana mutengo inobatsika nemari dzavo dzavanotambira izvi ndiyo nyaya iripo ndinofara chaizvo mari yacho iri kutanga kuwanikwa sezvo yatanga nhasi kuchiita mberi uku icharamba ichipinda mari ichiwanikwa kumabhanga ichibva kureserve bank ndova kuti izvozvo tinozvitambira zvikuru
imi makwanisa kuiwana here ikoko kubulawayo
nhasi handinambowana kumbopindapinda kunotengeswa zvinhu apo but ndanzwa vamwe vechitaura kuti mari yacho iri kuwanikwa handizivi kuti vange vechireva chokwadi hereko kuti handizivi papo but ndanzwa kudaro kwanzi yatanga kuonekwa mari yacho kunzvimbo dzakasiyana siyana
mombobata enyu makadaro ntunga maybe let me just read a few comments panapa pane vamwe vanga vanyora pana kwaindine njerere ati iye pafacebook page yeshonanzi taenda kunetbank muna Jason Moyo tikanzi ndezvemupepa nezvepanews zviri kunzi mari inenge yave kuwanikwa nhasi asi isu hatisati taipiwawo ameno kana paine vapiwa kune mamwe mabhanga mumwe ari kutaura uyu Ephraim Chiwanze ndobva ati ngaiuye tichinje pamusika mutema hanzi takatoimirira nokuti zvimwe zvingatotinakirawo saka vamwewo vari kutarisira kuti ikauya vachaishandisawo mune dzimwe nzira
kondiana sipateleni
ndofuka kudaro I think pana kola hello kola
hello makadizo
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Sole Business
Oh, kuchipinge uko kwakadini?
Ndida kukukorekta ikapo. Bishna Bridge haisiri kuchipinge.
Iri kuri?
Iri kubuhera South.
Ah, paka naka paka daru. Maria shika iri kubuhera South huko?
Ah, Maria akuna.
Ehe.
Ah, Maria akuna. Mbira wanu shaiki.
Saka kwa kwa kamira sinas?
Tengata kango mira uma kiu imo umoti. Mwenyeji kwa kwanza kuwa na maari asi ya kwa kongo mira kuna maari
imi maenda kubanga mka uzu kwa uti chii mika mamira kuyungu ya kareba si uye sheshishwa mauzu kwa
nda papa mbapa kuma hapa sute nika enda opa matanga hili hili se growth point nda shika ipapo da mira kava vura zavo yokroko kapinga tikamira kata vonsimbo mirai kamira ndokungatamira kusvika kuma 2 hours no mari yapana kuti yasvika
savatsana ngura here kuti inozouya rini
havana kutsanangura havana kutsanangura vangoti kwanzi ningoramba pamwe mangwana pamwe rini asati taziya mari aisati yasvika pano.
Imi inga kubatsira ise munoona ichizobatsira here nya imi vataura kuti muri kuduze nekuma growth point ikoko inga batsira here vanogara ikoko
mari zvayo tingangoti kwadi inga gona kubatsira kana ngati tinda piwa iyoyo 100 kana 200 euro yacho
ehe
inogona kubatsira kuti tichenge zvinhu zvandogona kutenga panguva iyoyo zvakaterera ipapo ndaka zvitari kandi fungidziri kuti mari ichange ine value andi fungidziri kuti ichange ine value mari zviri kutaurwa nana semadanda nevamwe vacho ava zvirikunyepera vanhu chaizvo.
Aiwa tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka kwamuri kubhoheroko.
Nenewo ndinotenda nekupinda muchirongwa, ndinotenda zvikuru sei, muve nezuva rakanaka.
Aiwa chirongwa ndechenyu, muve nezuva rakanaka. Tiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare ntunga, regai tiende kwavari. Halo kola.
Vakasimba here?
Aiwa takasimba, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Kwacheche. Nhasi aiwa pakabaka panapa, tibhuirei kwakamira seiko?
Hakuna chiri kuno kumari yekudhara yacho ikangoita kumabhenge nhasi aindopuwa ma100 euros but ninoona kuti pamatiri ma100 euros ipopo panenge paine pakuti vamwe vanotopiwa dzakawanda tingazvidi ndo anenge ari mamanipinge azviri anotita kuti mari dzedu dzichafamba zvakanaka ten ma100 euros hona anongoti ori palaini mwe anobvane kumberi mwanobvane kumberi ona kuti izvii zvemari here
saka matodzi wana here mari idzi?
Hatina kuwana nyiwana, tangowana bondi redi yekugara ibhadha ingopuwa ma100 euros.
Sa munoona idzva dzichauya dzichikubatsira here uyezve pamavhunza kubhanga zvanzi?
Kubatsira tinenge tine mukana wekubatsira but ivo vakangogiramba vaine kachitimikao nekuti ivo vamatenga zvaizvo ndo anopuwa mari yeti tingoramba vetiitemunga dambudziko iroyo haripeni.
Ntunga mene kana kuda kubvunzwa hanzvadzi yedu iri papa isati yaenda iyi.
Vajekesa mukoma wataura zvese zvatazvinzwa. Tinotenda mukoma.
Ya pakanaka.
Bye-bye.
Size kuwe baba Gaule, vasola balaleli avezwa lapha. Injalo ngibuze lapha, sike sabona kusethulwa ibhondi lingafakwa licatshe imali iswelakale selisezikhwameni zabo sipateleni, hayi silo tubo esizabona luqhubeka yini lolo?
Okukhona yikuthi ngamili nxa sikhangela akulalizwe elingama lisebenze liqhubekele phambili lingalamali yalo. Imali yethu njalo idinga ukuthi sinabanikazi bayo siyivikele, siyilondoloze, siyiphathe kuhle ngoba ngeyethu. Hatshi ukuthi silimaze imali yethu, siyihlinikeze size siyihlikihlele phansi. konoko esingakwenza singa bangamachapa njalo singancethi uhulumende ukuthi silondoloze ukuthi imali yethu njengabona abakhuluma ukuthi kayibuye singenise emgwaqweni sihlezi iyithinze siyenze nje siyiphathelise yikho ukuganga okungaphezu kwamandla khonoko. Konoko ukuthi nxa sifithi imali yethu yona leyi kayibuye, imali yethu kayibuye, kungamele sibe le mali lathi njengayizolo lokhu sibe ngabantu isizwe sile mali, sibe isizwe esithuthukayo, sibe le mali yethu ehlonitshwayo langamanye amazwe njengalezi ezimali ezinye ezamanye amazwe zihlonitshwa ngamanye amazwe. Thika uqalisela kithi konoko, konoko ukuthi siyivume thina imali yethu, singayiyala thina kube sokuthi sithi ngobani abamele bayivume imali leyo xa thina siyiyala thina singabanikazi bayo.
Babu Ngwenya, kayiye ezikwameni zabo siphatheleni yini le mali?
Ubaba Gawule ungumuntu ohamba kakhulu emazweni ayazwisisa isizathu sokuthi abantu bathathe imali beyihambise emsikeni emnyama yokuthi ezanda elisakha the abala sizathu siyathengisa imali emsikeni ngoba imali yangaphandle ivele iyangena ekama-factory i-foreign direct investment. Ekenya imali yangaphandle ingenisa i-tourism, konke akula muntu ohamba siyathatha ama-Tanzanian shilling umTanzanian osemoshiye sithi sengifuna iyathenga ama-US dollars ngoba ngabala msebenzi ama-US dollars. Kodwa lapha ama-US dollars alimsebenzi omkhulu ngoba yiwo asetshenziswa ukureplace iyimpahla ezithengiswe ezitolo. Ama-grocery athengiswe ezitolo athengwa ngemali ngamali yangaphandle. So uba uGawule kazisisa ukuthi abantu ngoba kungade kube lezinqola eziningi eziletha izimali ezalapha elizweni bazayithatha besiyayithengisa emsikeni ngoba abantu abayithengayo bafuna ukuzuza imali yangaphandle uya oda izinto zangaphandle ngoba omunye umnotho wethu wawukwanisa ukulungisa impahla ukuthi ilungisa impahla ezelapha elizweni.
Mombotaura nerurimi rwamai vangwenya kuti munoona sei pane zvataurwa nevanhu vese tiri kunzwa tanzwa kudzika kwacheche uko tikanzwa zvekubeshina bridge uko kubhohera vese vachichema kuti mari havana kuiwana iyi munoona sei
zvinoona zvekuti ivo vamangudya vacho havana kurongeka nokuti ndivo vakataura vega vhiki rakapera navamuti kuti mari inenge iriko nyange president vakatoti muchatosotwanyi mari. Saka kana uchizoenda iko zvino so 2 hours ago papa neshamwari yangu achiti ndatoenda kubhengisika ndichongokupa $20 chete. Saka kana vachitadza kuisa mari imwe mumabhengi avo iwo vanokontrola vanofadzanga ikontrola here mari yapinda mumimitsika. Saka vanhu vacho ivarava havana kuvimbika havana havatauri izvi rakadzama rine udzamu. Saka ndozvinoita kuti kana vanhu vawana mari yacho voita samarara nokuti vanhu vacho varidzi vacho vanogadzira havana kuvimbika. Kana uchikwanisa kuisa mubhengi kukurizidebhengi wacho yanga havana kuisa here mari havanga vasingazivi riri kuchaiswa mari nhasi. Saka ndokutadza kukurana ikonomi kwacho ikoko.
Vagaule
vava Gawule ngamafichani
nyaya ipo ndeyekuti isusu semazimbabweni tikuzoona kuti ari kutaura vangwenya kuti haiwa zvinenge zvichitsvaga mari mukambo vanongova vanhu vachitora takura mari nengoro mari dzakawanda dzikauya dzakawanda dzacho dzine tichaenda kublack market uko zvinochinjwa ikoko zvichiita vanhu vachitenga mari dzekunze tikazviita nemabhanga chii chakaipa ndofunga kuti izvozvo zvinofanira kuitwa nemabhanga. Patiitei kunotsvaga mari yekunze kwacho kumabhanga kwacho vetipewe maretsi kana vanhu vacho vepewa maretsi anoenzana nemari dzacho nekufambirana kwenguva kwadzacho kuti value yemari yacho yakamira sei tichizviita nemabhanga.
Hai siyabonga vakogawulela vakongwenya isikhathi isesesidliwe ngumankoye. Thank you that Mr. Rejoice Ngwenya, an economic analyst, as well as Believe Gawule, a member of the ruling ZANU-PF party. Siyabonga bekukuhle kakhulu ukuba lani kuhlelwa abasanda sixhumali kotiwe kodwa liyenelisa ukulalela uhlelo lwethu kuma website zethu athi voaindebele.com, voashona.com le voazimbabwe.com. Sikhona njalo ku Facebook VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. Na signing off, Mtunga Milinkomo.
I want to know Dr. Ndavisi, vangabari pachirongwa chedu cha nasi. Indi nzini Marvelous Mtanganya huye, mdiri mu Washington. Ndi tingati sanga na imangwana, pa Let's Talk, ingati kurukure hii.